Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 26, 2022. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda voungana parufu rwegweta Dr. Alex Magaisa muHarare nhasi. Hurumende yopomerwa mhosva yekumbunyikidza vanopikisa ichishandisa matare nemapurisa. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemagariro evanhu mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Maureen Kadema-Wonga vanoti munyika maberekera ingwe zvichitevera kusungwa kwenhengo dzebato ravo dzakawanda kunyatsime kuchitungwiza dzinosanganisira vamiriri vedare reparamende vaJob Sikala navaGodfrey Stole. Muzvare Kadema-Wonga vanotaura nezvekusungwa kwenhengo dzebato ravo idzi.
Ndakasvika ndakavaona chokwadi variko ikoko, sekutaura kwamaita kuna vaSikala, kuna Honorable Stole, kune zvakare vajeche pamwe chete nevamwe vaviri, vamwe vacho vari kuHarare Central, kureva kuti nhambe yavo inonoita 9, vanhu vese vakasungwa vachimbunyikidzwa kuti vasataure kana kusapota family yamo Blessing Ali. Ndakavawana vari zvavo matingati mumahigh spirits, vanhu vari ku shishikana nekumbunyikidzwa kwavari kuita, asi vane tarisiro yekuti kana vanhu vakaramba vachimira navo, vanhu vakataura nekuburisa chokwadi chiri pachena chekuti kusungwa kwavari kuitwa kumbunyikidzwa nehurumende, pamwe chete nekuti magweta avo akaramba akamira achiraitidza kushandiswa kuriitwa matare edzimhosva, kushandiswa kuriitwa mapurisa kudzvinyirira zvizarwa zveZimbabwe zvisataure, ivo vane chokwadi chekuti vachabuda vogoenderera mberi nechimurenga chekuti tive neshanduko muzveZimbabwe.
Mumwewo akasungwa akaendeswa kuchikurubhi mutungamiri wesangano revadzidzisi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure, avo vari kupomerwa mhosva yekuponda yakamboraswa nedare muna 2016. Izvi zvinotevera kufa kwenhengo yeATUZ vaRoy Issa vanonzi vakadonha mukamuri yechinomwe paJamason Hotel muHarare. Sangano guru revashandi muAmerica reAmerican Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations ranyora tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa richiti vaMasaraure vanofanira kusunungurwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu ashora kusungwa kwakaitwa vaMasaraure anosanganisira Amnesty International neFrontline Defenders. Muzvare Christine Kayumba vanova nhengo yeATUZ vanoti vanotambira zviri kutaurwa nemasangano aya. Vatiwo vakaenda kunoona vaMasaraure kuchikurubhi vachiti
vaMasaraure zuva nezuva panowanika munhu anoenda kunovaona. Chinoshamisa vaMasaraure handizivi kuti ndingakwanisa kutsanangura kuti munhu akaita sei. Vanga vachitotumira kuti huyai nematerial, masilabhasi nemabhuku ekuti ndikwanise kuenderera mberi nebasa ndichidzidzisa vamwe vari muchirongo. Ende vari kuti ngatipfuurirei mberi nekuti tiri kuda kuona maticha emuZimbabwe achirarama zvakanaka.
Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vati Zimbabwe inyika inotevedzera mutemo.
Public violence imhosva inosungisa. Andezi kana vaa kuti vemapato iwayo kana vakange vaita public violence tingovarega zvedu. Zvino isusu kuno kana munhu akanga aityora mutemo hatitarise uso hwake kuti ndiani.
Ko, panyaya yava masaraure tabvunza vaziyambi. Tabvunzawo vaziyambi kuti sei nhengo dzebato reZANU-PF dziri kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime dzisina kusungwa.
Muchirungu vanoti two wrongs does not make a right. Kana vanga vaona vane mavhidhiyo evanhu veZANU-PF vanga vachirova vanhu, vanoenda nemavhidhiyo kumapurisa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuyambira kuti nekuda kwesarudzo dza2023 nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanopikisa dzichatoenderera mberi. Vanhu vakawanda vaungana parufu rwegweta Dr. Alex Magaisa kuEast End Hall Harare Showgrounds nhasi. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mane shamwari dzavamagaisa dzaungana muHarare nhasi dzichirangarira upenyu hwavo zvichitevera kusvika kwakaita mutumbi wavo munyika nezuro. Ataura akamira sababa vemhuri yekwamagaisa vaRobert Magaisa vati mhuri yavo yakarasikirwa zvikuru nemunhu aiva nerudo uye aida budiriro yenyika yake. Vachitaurawo pachiitiko ichi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vatiwo kunyange zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika, dzidzo yemunyika yakaitawo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakaita savamagaisa zvisimudze mureza wenyika kune dzimwe nyika.
Yes, ZANU-PF yakatiitira zvakashata. Yes, nyika yedu iri kuita zvakashata. But kune chinhu one chakuda kutiita acknowledge. Mukaona Dr. Magaisa vakwanisa kuenda kuKent University in the election. Mukaona Professor Mutambara vaenda kuMIT to be one of the superstar intellectuals in the world. Vana Dr. Mandaza, vana Dr. Makoni, vana Sada. It tells you kuti education yedu pane uchakanaka chatinofana ku acknowledge. There are good things that the liberation struggle produced. Some of the finest things we must celebrate. Education is one of them. Sovereignty is one of them. The ability to vote, one man, one vote. But that ability to be able to bring our country back and to define ourselves as a people is what we can fought for, is what the liberation struggle was for.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara avo vakashanda naDr. Magaisa vari chipangamazano chavamogen tsvangirai vati mufi aive munhu akanga achinyora zvinhu zvinoita kuti nyika isimukire uye akanga aishanda zvikuru kusimudzira vamwe kuti vave vatungamiri vakatwasuka uye vanorwira zvido zveveruzhinji.
Intellectual anoda nguva yekuverenga. Intellectual anoda nguva yekuita research. Intellectual anotambua reflection. Those that are hearing the big secretary read. Quite a big daily read. Vama gaisa vai anotambua the kwenye kuno renga, the kuta research, the kuta reflection, hopita wazukula. BSR. After a week.
Vamwe vanga vari parufu apa vanosanganisira muzvinafundo Lavimo Maduku vanotungamirira bato reNCA avo vati mufi akabata basa guru mukudzidzisa vanhu nezvemutemo.
Gaisa vati takaona zvakawanda zvakaita chikuru chaakanyanyoita wakataridza kusa vanhu veZimbabwe kuti vadzivise kuti mutemo unoshanda zvakadii, mutemo unokwanisa kuvabatsira sei, mutemo unokwanisa kukanganisa vari muhurumende. Asi unenge mutemo pamwe wakatonaka pache zvavo. Akaita nezvainyora zviya zvainzi Big Saturday Read zvaingobuda hazvo mune vanhu vanenge vachizoona, asi zvaizoperera kuenda kwakawanda.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don, Dr. Simba Makoni, vaimbova gurukota rezvemari, vati vamagaisa vaitomutora semudzidzisi wavo.
Ini pachangu ndaitora magaisa semudzidzisi wangu pamusana pekuti mazano aipa nyika yedu akadzama akawanda ndakaona achindibatsirawo nyange ini muupenyu hwangu ndaitorawo magaisa semutungamiri wangu pamusana pekuti zvakare zvinhu zvaaibatsira nazvo nyange munhu anga ari pachinhanho chipi muupenyu kana aizviteerera zvakanaka aiona zvichimusimudzira saka ini ndakaona ari munhu akandibatsira mune zvakawanda anga akakosha akakodzera kuti ticheme newemhuri yake
Magaisa vakaberekwa musi wa9 Nyamavhuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri vamagaisa vanotarisirwa kuradzikwa nechipiri kumusha kwavo munharaunda yechikomba ndakamirira studio 7 muHarare ndimi Frank Chikowore
makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe hazvo nyika yeRussia iri kuedza kupa kunyangwe nyaya yeRussia yekuedza kupamba Ukraine iri kutarisirwa kuti ndiyo ichakurukurwa zvakanyanya kumusangano weNATO uri kutanga nemusi wechipiri kuMadrid, Spain. Nyaya yemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin yekuda kusimbaradza ukama nenyika dzemuAfrica iri kutarisirwawo kukurukurwa. Russia iri kuita izvi kuburikidza nechikwata chemauto chinonzi Wagner Group, asi iyo Russia inoti uto iri rakazvimirira roga harinei risinei nehurumende yaro. Spain inoti zviri pachena kuti NATO inofanira kutangawo kudyidzana zvakasimba nenyika dzemuAfrica sezvo China neRussia dzave kusimbaradzawo ukama hwadzo nenyika idzi. Spain iri kutsigirwa neBritain, France neItaly. Russia ine mauto aya muSudan, Mali neCentral African Republic. Russia nasi yakanda zvombo zvemuchadenga kuguta guru reUkraine Kyiv panguva iyo nyika sere dzakabudirira kana kuti Group of Seven dzange dzichisangana muGermany. Chimwe chombo chinonzi charova mumwe mudirikidzwa wedzimba muKyiv. Nyaya yekurwiswa kweUkraine neRussia iri kutarisirwawo kukurukurwa pamusangano weG7 uyu. Russia nezuro inonzi yaikanda zvimwe zvombo kuUkraine zvichibva nekunyika yeBelarus. Russia yave pedyo nekutora dunhu reLuhansk. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemunyarikani weAfrican Union panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabva zera uye vachitungamirawo sangano rinonzi Rosaria Memorial Trust rinorwira kodzero dzemwanasikana kwamurewa amai nyaradzai gumbonzvanda nezvemutambo wenhabvu wakatambwa svondo rapera kuRosaria Memorial Trust.
Gore rino range rave third edition yedu ye girls soccer tournament. Takatanga 2017 tine 8 teams. Tikazouya 2019 takanga tane ma team 12. Gore rino tanga tine ma team 15. Tinobata nema zvipata zvevasikana vebhora vanobva munharaunda dzatinoshanda seRosaria Memorial Trust. Mamurewa, Mushamva districts uye tinozokokova vanasawira vanoshanda nevana uye vachiita zvebhora zvemitambo yebhora kana maprogramu evasikana. Saka gore rino takanga tine mateams aibvawo kuchimanimani neaibva mugoromonzi nevamwewo vaibva muHarare. Saka takafara zvikuru kuti tiri kuramba tichikura uye vana vedu vari kuwana mukana wekusanganawo nevasikana vanobva kune dzimwe nzvimbo panguva yatinenge tinavo weekend iyoyo yekutamba bhora.
Saka tiri kutaura mazera api apa?
vanotamba bhora tinotangira pa 13 or 14 years kusvika pa 20 years. Isu zvakatikoshera kuti tinoda kunyanya kusimudza vechidiki kuti vaone bhora as a profession. Asiwo pese patinotamba bhora nevana tinenge tine dingindira ratinenge tichimhanya naro. Segore rino taimhanya nedingindira rekupedza kuroora nekurodzwa kuvana vasati vasvika zera. Saka zvinenge zvichida kuti tishande nevana vemazera iwayo ari kusangana nematambudziko. Asi tiwo tichiti through sport vana vanogona kubva mune zvinovavhiringidza upenyu hwavo, but it's also a profession.
Saka munezenge muchivadzidzisa sei kana mitambo yapera mati dingindira rarakanangana nenyaya yekuroora kana kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera?
Tine mameseji atinawo pakutamba kwatinoita nevana bhora. Chekutanga tichishanda nevana izvozvi takutoti takutogadzira 2024. Tinoita after every 2 years. Saka kubva iko zvino kusvika 2024 tiri kuti vana tambai bhora, asi tambaiwo bhora reupenyu life chaiyo chaiyo. Tinoshandisa mitemo yebhora yatinoziva kuti referee webhora anenge ane pito, anenge ane makadhi ake, yellow card neredi kadhi. Saka tiri kuti kuvana, pamuri kurarama muri munharaunda dzamuri, be part of the game. Be in control yeupenyu hwenyu sarefuri atongoziva kuti ndiye anenge achicontrola game. But musazeza kuridza pito, musazeza kutaura kana mukaona mwana achimbunyikidzwa. Blow the whistle, say it out, taurai, nongedzerai kuti ndinhengi ndepapo pavhiringidzwa. Saka blowing the whistle kwatiri isimbo inotikoshera zvikurukuru kuvana pavanenge vachitamba bhora, asi mukurarama kwavo. Chechipiri chekuti vana, shovai munhu yellow card. Mukaona munhu achikubatai zvakaipa, asi kana kuti behavior yake yaakupfuurira, chachimwe chiramu chiye chekuti votoona kuti munhu uyu akupfuurira. Kana kuti ticha vakutaura zvekuti hautasire kuti ticha vadaro, vashowe yellow card, vaudzei kuti zvamuri kuita hazvitendedzwe and ndokwanisa kukuripoterai, vapei warning. Asiwo tiri kudza vana kuti just like mutambo webhora, munhu ngaashowewe red card. Aabhuza mwana ngaasungwe, atobuda munhandare yeupenyu ambonopika.
Saka ndechipi chikwata chakabudirira kukunda gore rino?
Gore rino timu yedu yemunharaunda yemamagai ndo yakasimudza mukombe, ichitora mukombe kubva kutimu yekusiya yakanga iriyo the reigning champions. Vekwamagaya haa vakazohwina havo, kwatova kumapenalties vapinda mumafinals netimu inonzi Sirens yekuchimanimani. Vana vaitamba bhora zvakadakadza, tikatofarawo kuti paive nefootball ambassadors of Zimbabwe nevamwe vanoona professional football. Todairawo vana vedu vatatu vana kana vakadaro vanogona kutonzova vaende kumaacademy ekudzidzira kutamba bhora zviri professional.
Ko imo munharaunda pane vamwe vanyarikaniwo here vakauya kuzotsigira mitambo iyi?
Takafara zvikuru kuti isusu zvese zvatinoita zvinenge zviri pajekerere. Saka veminister of local government takanga tinavo nemaministri anobata zvevana vezvewomen affairs panyaya dzegender, sekuti tiri kuti bhora kairi soka kutoshifta kuti vana hamungotambi netball, vasikana munokwanisa kutamba bhora. Saka vegender vainge varipo, vekueducation neveutano vaivepo, because team yedu toramba tichingoti healthy bodies bright minds. Gurukota redu raitishumira panyaya itanga tina chief Mangwende, mambo Mangwende ndo vakanga vari guest of honor vedu.
Avo vanga vari Gweta uye munyarikani weAfrican Union panyaya dzekurodzwa kwevana vasati vabva zera uye vachitungamirawo sangano reRosaria Memorial Trust, amai Nyaradzai Gumbonzvanda vachitaura vari parunare kwamurehwa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Sezvatinoita pachirongwa chino nguva dzese, tinopawo vatereri vezvechitendero mukana wekutaurawo maonero avo pamusoro penyaya inenge yatsanangurwa namufundisi. Ngatitange kunzwa kubva kuna mukoma Brian Chogwe pamusoro pekuchengeta nerera nechirikadzi.
Makadiko vaHwande, aiwa sinosimba. Ndiri kumbira kubvunza mubvunzo wangu uruda kuti usvike pamubvunzwa bvunzwa nomwe mutereri panyaya yenherera neshirikadzi. Mufundisi wasimango vapindura zvakanaka. Asi ini ndemubvunzo wokuti kana zvakadaro, pasi rino rine vanhu vamwari vanonamata, vafundisi, vaprofita. Vafundisi ava ndivo vava kutorera zvakare shirikadzi nenherera dzedziya mari mushure mekunge shirikadzi nenherera dzatarisana nematambudziko angava matambudziko emumamisha penyu hwavo kuti vaende vanobatsirika vafundiso nevaprofita. Vari kunzi bisai mari. Ndoda kuti vandijekeserawo ipapo kuti zvinombofamba sei. Ndo zvinode here mwari wacho, mwari wenherera, mwari weshirikadzi. Mazvita, ndinonzi Brian Chonge, ndinokudatenda hangu.
Tinotenda mukoma Brian nemashoko apo. Ngatichiendai kune mumwe mutereri wezvechitendero anoda kutipa mubvunzo pamwe chete nemaonero ake panyaya iyi.
Makadini watanonoka, makadini henyu watanonoka Wange, washamarari wese weStudio 7, makadini zvenyu. Nokukwazisai. Ndakandodombopindura apo nekubvunzawo patarwa nyaya yenherera neshirikadzi kuti kosei Mwari achizosiyazve matambudziko akawanda kunherera neshirikadzi. Nekuti kana tichida kuona matambudziko mazhinji anotiwira, tinozoona akawanda kunherera kana kuti kuwana vasina vachengeti, zvichingoroti nherera. Sei Mwari acho chizodaro? Iye akati ndababa wenyu, ari yezve mukuru wemazuva, ari yezve musiki wewanhu. Sei nherera dzichizotasangana nematambudziko akakurisa kupinda vamwe vanhu vane vabereki wavo, ivo vaina baba mubaba wakuru kudaro?
Vatereri, mashoko ose anokosha. Tinotenda mutereri uyu nemashoko ake. Zvino tochipedzisa chirongwa nemashoko anobva kuna mufundisi Mungu. Makadiniko Pastor Mungu?
Makadi vatanonoka Wande nezvitendero zvose, ndinokukwazisai muzita ramambo Jesu. Rangu zita rinoitwa Pastor Mungu. Ndinotenda zvikuru nekupindura kwavasimango kuti vapindura vari pazvokwadi yomweya chaiko. Asi nomubhaibheri handichapindimo, ndinoda kungowedzera basa kuti kana munhu achinge ava nherera nechirikadzi, munhu iyeye wangofanana nemunhu anga usina kushoshewa. Vanhu vanongoita madiro paari. Kunyange vanhu vane mwoyo wakaipa chaiko vakakanganisira nherera vakadzitorera zvinhu zvadzo, vanoenda kumatare vonotenga maloya nherera nemhaka yekuti hadzina mari dzongotoregwa zvinhu zvadzo pacheni. Saka ndinotenda neshoko rebhaibheri rinoti wakaropafadzwa munhu usingachemedzi nherera nechirikadzi. Saka panofanira kudondotenda vanogadzira mapazi anovona nherera kuti vaone kuti matare ainzanisa nyaya dzenherera dzakanaka here, vanotonga vatongera nherera zvinhu zvakanaka here. Nekuti idzo pachadzo hadzichina ruvoko gune simba gunokwanisa kuti gudzimiririre kana kuti guwane mari yekupikisana nevane simba. Saka munhu kana ava nherera kana chirikadzi zvinorwadza zvikuru paupenyu. Saka wakaropafadzwa munhu unoyananisira nherera. Nherera nyangwe ikatoregwa chinhu chayo, kunyangwe vana vachitamba, kana mwana una mai une mubereki aripo, ndiye unenge achingova raiti. Nherera haina unoisapota, inongonzi yakanganisa nyangwe iri raiti. Saka munhu une ziso rinokwanisa kuonera nherera nechirikadzi, munhu iyeye wakaropafadzwa. Ndinoda kutenda zvikuru kuti mubvunzo unogwadzawo. Zvinoda kuti tigadzire chitendero chakasimba pamusoro pekuterera nherera apa, nekuti zvinoitwa nherera munyika mu zvinogwadza zvisingaiti.
Tinokutendai zvikuru Pastor Mungu nemashoko enyu awa. Zvinofadza kunzwa maonero akasiyana-siyana kubva kuvatereri vezvechirongwa chino panyaya dzakaita sedzidzi. kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vatereri vezvechitendero tumirai maaudio enyu kuwhatsapp number yezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ngatisangane zvakare svondo rinouya ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka
tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo matambudziko eCapes United aramba kupera kunyange hazvo mhuri yechikwata ichi yakamboita musangano wekuedza kugadzirisa zvinhu Michael Kariati anoti panyaya inotevera
makepekepe yaruwa zvekare Asiko zvino ne ZPC Kariba 1-0 ndokuedzera pamitambo mishanu yakateverana yavarohwa. Chanyanyorwadza ndechekuti makepekepe yarohwa nechibodzwa chabva kuna Newman Sianchali uyo vakadzinga. Pamusoro pezvo Darlington Dodo uyo vakadzinga zvekare ndiye ave mumwe wevararidzi veZPC Kariba. Ezvi zvauya zvekare mushure mekunge svondo rapera mhuri yechikwata ichi yakaita musangano wekuedza kupedza matambudziko ekuramba Capes ichingorohwa rohwa asi musangano uyu uri kuratidza kuti hauna chawakabura kurohwa uku kwasiya Capes United yadzikira pasi kusvika pachinzvimbo chegumi nenhatu ZPC Kariba ichikwira kuenda pachinzvimbo chegumi nembiri. Capes United yave pazvikwata zvina zvatarisana nekuenda kudivision 1. Makepekepe ichiri nemapoints gumi nemanomwe kubva mumitambo gumi nemisere mapoints makumi maviri nerimwe chete pasi pechicken in iyo iri kutungamira gungano iri. Chicken in iyo ine mapoints makumi matatu nemasere yakasimbisa utungamiri hwayo nekudambura Tenax 4-1 nezuro. Mongororo wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti Chicken In iyo ine vatambi vakaita saBrian Muza, Shepard Mhlanga, Brett Amidu, Moses Jackson, Melvin Water naClive Augusto yakasimba zvekutora mukombe mukuru uyu zvekare.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yomuko.
Dynamos iyo yanga ichikwikwidza zvakasimba yasara nemapoints mana mushure mekudamburwa 1-0 neyadha muNational Sports Stadium nezuro. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu yaramba yakasonana neChicken In mushure mekurova Tenax 2-0 kwamutare. FC Platinum yave nemapoints makumi matatu nemanomwe point imwe chete pasi peChicken In. Mimwe mitambo yanhasi yasi Highlanders yarwa Black Rhinos 3-2, Triangle yaita Mangange 2-2 neBlauwayo Chiefs. Asi nyaya kwese kwese ndeyekuti Capes United inopunyuka here nepayamira apa mitambo ichiita mishoma nemishoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda voungana parufu rwegweta Dr. Alex Magaisa muHarare nhasi. Hurumende yopomirwa mhosva yekumbunyikidza vanopikisa ichishandisa matare nemapurisa. Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti mutemo hautarisi kuti wabuda mbamani. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndikusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.